A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 12th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at long-distance relationships. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Olesine lwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Number one, ukuthembana sibili ukuthi umuntu nga kuba lokucabangelana ukuthisi ukuthi wena omunye oyenza lokho, omunye uyenza lokho. That's number one. Number two, ukuthi liplane lisiya phambili. Umaneja umuzi oyi-one kuvele kuluhlupho. Kodwa ukuthi selimaneja imizi emibili kwabe sokuhlupha. Ngoba omunye abecanga ukuthi wena wenze kuhle, omunye la ecanga ukuthi awenze kuhle. So kuba lokudonselana. Okunye, you find ukuthi is picking up, putting up issue. Uthi always ufanele ube ku best behavior. Akufanele ukuthi nxa umuntu ihlala lonke every day. Ube yambona ukuthi hayi lapha kunje, lapha kunje. Kodwa lapha kuyafanele ukuthi umuntu nxa umbona kanye uyabe buya abe ku best behavior. Kodwa ethi sikuya lapha hambe kwenza lokho akwenzayo. So kuba very complicated. Kuba very stressful.
Nxa sikhangele, nxa uqale umama ubuya emazweni, kuzadingakala ukuthi abethumela ubaba imali. Ikanti-ke omama abaningi bakhala ngokuthi ungathumela ubaba imali udla lama-girlfriends.
Yona vele indaba kathesi yikho bengithe ekuqaleni ukuthi abantu abaningi sesi-superficial. Izinto amavalo zethu se-centered on the wrong things. Kunokuthi kube lothando sesiqakathekisa kakhulu leyo mali eyawayo. Ngoba umuntu nxa esele mali uyabe sefuna ukuthi yena abe nguye umakhulu. So nxa kuyukuthi lo othunyezelwayo la imali kube abantu behamba same direction kuyabe ku-right. Kube lokuhloniphana futhi. Ukuthi wena olethe imali, uyamhlonipha omunye wakho ngela imali. Ngoba imali isihambi. Namhla ikhona, kusasa kayikho. And imali kayihlali lapho kulabantu khona abangelakuthula, abantu abangathandaniyo. Imali layivele ayithandi indawo enjalo, iyabaleka. So abantu bengafunda khona lokho ukuthi imali isakathi namhla khona namhla kayikho singayikhonzi kuze kweqe ngoba ama relationships amaningi vele affectwa ngendaba yemali.
That there, Marvelous, was Mrs. Lindi Wempofu. She was just explaining the difficulties and the challenges that two people can face when they are living in two different countries. They have to maintain two households. And when somebody is sending some money home, especially if it's the woman that has gone overseas to work and try to
fend
for the family as well as arranging the papers for the husband to join them. at times most women are complaining that they do send some money home, but the husbands takes that money instead of developing either their families or paying some certain bills, they take on that money and go on a leisure trip with their girlfriends.
Very interesting contribution there, PJ. Yeah. To those who are just joining us, as you heard from PJ earlier on tonight on the Women's Roundtable, we are looking at long-distance relationships. What are the benefits and what are the challenges? We're also looking at the increased data bundles that have, you know, just been introduced. What is their impact, you know, of that increase on these relationships? As you know, PJ, most people actually rely on the phone. They rely on social media WhatsApp to communicate with their loved ones if they're based overseas or if they're in Zimbabwe with their loved ones overseas. So we want to hear from you, our listeners, your views on the issue.
Yes, and social media was set ablaze last week by a disagreement or a lover's tiff or whatever you want to call it between a local artist, Desmond Chideme, known very well known as Stana, and his wife, Olinda, who are in a long-distance relationship or marriage, when the wife aired their differences live on Facebook, sparking a huge debate on these types of relationships.
Yes, PJ, I was actually following it, as you know. Last week I was on leave, so that really kept me entertained. But it really opened Pandora's box. Because while opinion is divided over the way that the information of the struggle between the couple, you know, was handled by, you know, the issue, some were actually in support of her saying, yes, this issue needs to be discussed. But some were saying, no, according to our African culture, you know, things like this are kept under wraps. You discuss with the in-laws, you discuss with, you know, the sisters-in-laws,
amongst
the family. But it also brought onto fray these type of relationships. What happens when the wife is overseas and the husband is in Zimbabwe, or vice versa? Are people really, you know, coming out and really telling the truth of what is happening? We saw this issue just blowing out right in front of our faces as if we're watching a Hollywood script. But, you know, as entertaining as it was, there were people behind that type of thing that was going on, and it brought, you know, the conversation between families and those in that type of relationship that, how do you handle it? So this is our discussion today, and we'd like to hear from you, our listeners and viewers, what your opinion is.
And this also comes at a time when the data tariffs have been increased by some telecom companies, which may further put pressure on some long-distance relationships as it is.
Yes, PJ, you saw a lot of people were writing very interesting contributions about how to get out of certain relationships with certain phone companies. We will not mention which, you know, in order for people to maintain their data bundles. But I'm sure we'll hear from our listeners what kind of increase was affected and how is that, you know, impacting them. What are your views on the issue? We'd like to hear from you, PJ.
Lamhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama sithandeke sikumbe sikethe ukuthi sike sixoxe ngodaba lolu olwabantu ababili abangabe bethethene kodwa besemazweni amabili, engxenye omunye yabe ephecheya kolwandle kubo UK, kubo Australia, kubo New Zealand, khona apha eMelika kumbe eCanada kumbe eSouth Africa, eduzane sibili eSouth Africa eBotswana. Kuba lo mehluko ukuthi nxa kuyukuthi lisebenza lonke lilubabili lindawonye. Kukanti ke abanye njalo ngababa la majaha abo asemazweni kumbe njalo intombi yakhe isemazweni, babe sebephenduka ekhaya kumbe bazochada ukuze kulungiswe amaphepha wonke lihlale lonke endawonye. Kuthatha isikhathi eside, inxenye kuthatha iminyaka engaba mibili, engaba mithathu, lina selijadile vele kodwa lingakahlali lonke, kungenxa yokuthi omunye ohlala usebenza kwelinye ilizwe, omunye esebenza kwelinye ilizwe. Kukanti ke lolu daba sikhethe lona ngoba kuliviki edluleyo kube lo daba olwemendo kaStana lo Olinda. Bachaye zonke inhlupho izangikhathaze zabo enkundleni zebulenjini ezeFacebook. Salibona udaba lwangkhona luchombuluka lokhu esikhangele kwaba njengefilimu sibile ebhayisikopu eHollywood, njengokutsho kwakho. Marvelous. Kodwa ke sithandeke ukuthi sixoxe ukuthi sicebisane ukuthi kungaphathwa njani ngathi ubudlelwano obunjalo kumbe imendo enjalo nxa omunye ekwelinye ilizwe omunye ekwelinye ilizwe ikanti ke njalo sibe lodubo olunye lokuthi ama tariffs okuthenga ama data bundles layo yengezewe ikanti ke abantu kade bevele sebephila nge WhatsApp la ku Facebook lezinye inkundla zebulenjini ukuthi uze akusadingi ukuthi uyethenga ikhadi lokuthi ufonele ngekhaya lalo buse Australia ubuzikhulumela nge WhatsApp kumbe njalo ukuthi engxenye kade sebelahlekelwa inzuzo abamakampani ona lawa asikwazi ngoba kade abantu kavaveleka basafoni bayasebenzisa yona i WhatsApp kumbe i Facebook Messenger lezinye inkundla ezehlukeneyo asihluzeni bomama lamhlanje.
Aiwa, PJ, vanenze vevanzwa. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa isu dambudziko rakatarisana nemadzimai vari kugara vari kure nevadikani vavo varume vavo uyezve nemhuri. Tinoona PJ sekutaura kwatamboita kuti vhiki rapfuura takaona isu muimbi ane mukurumbira muZimbabwe anozikanwa zita rekuti Stana. Mudzimai wake anonzi Olinda anogara kuBritain achitaura iye pamusoro pemhuri yavo kuti zvazvakamira sei achitaura kusafara kwake uyezve Stana akazouya akataurawo kuti aiwa ini mudzimai ndinomuda uyezve tiri tese asi zvese izvi zvaiitika pachena paye patingati pasocial media paFacebook zvichionekwa nemunhu wese saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti zvakabva zvaita kuti madzimai vazhinji vade ivo kuti pave nekuzeyewa kuti zviri kufamba sei pane avo vari muyananiso nyanya paunoona murume ari kune imwe nyika mudzimai ari kune imwe nyika zvinogadzirisika sei uyezve tinotarisa kuti panguva iyo ino PJ makambani enhare mbozha munyika imwe kambani yakwidza iyo mutero weaya anozikanwa nekuti madata bundles uye pari zvino vazhinji vari kuti hamene kana vachazokwanisa kunge vachifonera vadikani vavo kunyange vari kushandisa WhatsApp kana kuti vachishandisa iyo iFacebook yatakaona last week ichiita kunge tiri kuno kuHollywood nezvatakaona zvichiitika saka ndozvimwe zvatiri kuziya PJ ndozvatiri kuziya nhasi izvozvi kuti zvobatwa sei nekuti hakusi kungoti vari Britain chete tinoona kune mamwe madzimai ari kuSouth Africa vakaenda kunoshava kune vari kuBotswana vakaenda kunoshava kune vari kuMalawi vakaenda kunoshava vakasiya varume nemhuri kuZimbabwe uyezve vanofanira kunge vari kutaurirana uyezve sekutaura kwavamboita tanzwa kune mumwe munyarikani wedu ataura iye kuti panyaya dzemari dzinozotumirwa kubva kwauri kushava dzichienda kumusha dzimwe dzenguva hadzizonyatsoshandiswa zvakanaka nekuti dzimwe dzenguva vamwe vanototi inini ndine bhengi rangu riri kupi riri kuoverseas kungave kuri kuSouth Africa kana kupi vachitotaura kuti regai ndimboenda kunotora mari yangu kupi kuIMF
ya release mafunds
saka ndozvimwe zvatiri kutarisa izvozvo kuti pogadziriswa sei kuti kana mhuri dzakamira pakadai dzingaite sei PJ tinenge tine munyarikani wedu wekutanga sesu mubaya ari iye kuCanada tinokuchingamidza nemufaro sesu
hello
happy new year
Happy New Year to you too.
Aiwa, taita rombo rakanaka nekuti nhare dzacho dzekuZimbabwe pari zvino dzakati tsamwe nenyaya iyo yemadata bundles.
Yemadata bundles.
Saka tatofara kuti takuwanai muzvare sesumbaya. Motipawo pfungwa dzenyu kuti zvoitwa sei imi mutinoziva kuti muri kuCanada uko toti munyarikani kana mudikani wenyu ari kuZimbabwe panofambiswa sei papapa zvoitwa sei nezvatakaona zvichiitika ipo pano paFacebook svondo rapfuura
inini asikana ndinongoti inini vanhu vanofanira kugara pamwe chete nokuti kutoisana pamuedzo munogona zvenyu kuti munogona kunge muri pasame page muchitaurana mavese muchiupdateana kuti zviri kufamba sei nezviri kufamba sei but munhu wemunhu munhu wenyama especially varume isusu vakadzi tinogona zvedu kuti kushingirira kuti kana mumwe wangu asipo am okay but vanhu vechirume to be honest with you it should be hard vakapindukawo nemuedzo ndinongoti isusu ndisinge tavaisa pamuedzo pacho but dzimwe nguvawo futi macircumstances aya ari beyond anoita kuti munge musiri pamwe chete
Saka so, poitwa sei takanyanya kutarira nyaya dzemari yekuti iwe uri kushava uri kwauriko ku Canada munyarikani kana mudikani wako ari ku Zimbabwe panyaya dzemari apa panofambiswa sei kuti unyatsozva kuti mari iri kushandiswa semazvo zvaungataura iwe kuti baba aningi ndatumira mari yakati ngaiite zvakati nezvakati nekuti tinoona vamwe madzimai PJ vanopedzisira vakutoti murume haachada kuuya kunyika yaanenge ari nekuti kuno kunoshaviwo kana ku Canada unokuziva kuti kunoshandwa kana kuAmerica kuno kunyangwe paSouth Africa hapachisina kufanana nekuti uri kumusha kwekuti kana ukashaya chokudya unombonokumbira hama neshamwari saka pogadziriswa sei ipapa
apa like isusu patakauya kuno ku Canada handiti tauya ku Canada takati pitiri pitiri kuuya takati wandi ndokubva vangoisa visa saka a lot of families zvakaseparatwa kwamwe kumusha nyamo vakupi vakuno saka there are so many stories that tinonzwa dzatakaona dzi evanhu vakanga vari kusupporta mhuri dzavo vari kuchi vari kumusha and it doesn't even apply to vakadzi chete inini I know of a story yemunhu wechirume akanga achi mudzimai ndi akavharirwa kumushaka saka murume has got to support mhuri yake kupi
kumusha
akatozodzwa kunzi iwe mukadzi haane boyfriend boyfriend ndoinenge ichitobvunza kuti iwe kuti yati yatumirwa here chii mari mukadzi ndiyanga akutopa chikomba ikoko kumusha ikoko Zimbabwe ikokoko yaitumirwa nemurume kumba iupkeep yake yevana naiye but anga yatomuwandira zvokuti anga akutodishow akutochengeta varume so murume akazoudzwa nehama dzake kuti iwe munhu wauri kutumira mari uyuko mari aakuita sei atoone mumwe murume ndokubva angovhara mari yake
posodiimanjepodaisaka
akaita solution yekuti mari yanga yakuenda kuna somebody else ungunotengera vana magrocery nekunobhadhara vana maschool fees nekuvapa pocket money ivo vana mai havana chavakawana ndakanzwa kuti vakatozorambwa nechikomba chiya bhozi chikomba chiyai tachakavabatirira pamusaka pechi
pemaripasaka
pemari saka it's both ways it's both ways and then kuti vanhingi vakadzi but paculture yedu okay I know kuti taakuno kuti akuita sei taakushanda but paculture yedu murume ndi anochengeta mudzimai kwete mudzimai yangu anochengeta chi murume zvino olinda mamercedes benz maaudi
tadzokerazve panyaya iyai
yangu mari handifunge kuti ndingagone kuti tichengere murume
sesu tichabvunza vari ikoko Canada kuti sesu haana kutengera here Mercedes Benz nekuti
hatingazivi ndingatenga zvangu perfume ndingatenga zvangu probably sexy underwear or something like that for but Mercedes Benz aiwa budo iye ndiye anofanira kunditengera Mercedes Benz
aiwa saka tombokubatai makadaro tinenge tine munyarikani wedu asi ndisati taenda kune munyarikani wedu makaona sei kubuda kwakaita nyaya iyi yakabatsira here kuti nyaya dzakadai dzizeyewe nekuti zvokwadi kune pakakuipo nekunaka kwazvo imi munotora papi papa
inini panyaya yaolindaka panyaya yesocial media pamuri kutaura kuti akaita mistake yekuti akaenda pasocial media inini handifunga hangu kudaro nokuda kwokuti stana anoimba dzimbo dzake ane platform takanzwa kuti anoimba achiita se achinyumba saka olinda ini ndakaonawo asino platform yekumuwana nayo the only platform yaimuwanawo nayo ndo pasocial media zvinoenderana dziriko dzinoitika dzakawanda nyaya handiti but kudokuda kwokuti vanhu vachona havasi famous saka hatimbokufa takagona kuita sei takagona kubvinzwa but dziripo
aiwa mumbobata makadaro muzvare sesu mubaya vari kuCanada PJ I think we have another guest but just let me just round up what sesu was saying she's just weighing in saying yes the you know it's a level playing field there are some women that are facing some of the issues that we are saying but equally so there are some men who are also facing the same challenges of working overseas and then sending money home to their wives and then you know allegedly some of the wives are misusing the funds just as some of the husbands are allegedly misusing funds. So, you know, it's half and half. And then she was just also weighing in on the drama that we saw unfolding on social media between hip-hop artist Stunna and his wife Olinda, who are in a long-distance marriage. She was saying she's not, you know, really condemning Olinda. She thinks it's okay because that's the only way that Stunna would get to hear the message. He's always on social media.
Yeah.
Over to you.
Aya, siyakwamukela kuhlelo lwethu Lindiwe Mpofu.
Yebo mama.
Kunjani khona ngapha?
Hayi ngapha kuyavanda.
Yee. Ulubonile udaba lolo sike saxoxa ngaphambilini kohlelo. Kodwa ke wathi sihle siqale ngalolu daba olu esilubonela uchombuluka ngaliviki edluleyo phakathi komuntu lomkakhe uStunna lomkakhe uOlinda. Uya into ongayikhwabitha na ukuthi uchaye izandlube lezangkhatha zezomindo wakho ebulenjini enkundleni zobulenjini zeFacebook njengalokho okwenziwe ngoOlinda.
Mina ngibona ngazani uOlinda ubedinga indlela yokuthi izinto ziphume. Ngendlela abantu singakhangela sibone ukuthi abantu ngendlela abaresponde ngayo. Uthunuke amanxeba amaningi. Ngoba abantu bahle yazi bonke bathwala sibili imkhono, abantu bathwala nezinsimbi sokuliwa ngoba kwebe kutshengisa ukuthi umuntu uthathe inerve, uhlokozile sibili lapho okunzima khona. Uyenze into abafazi abaningi abayesaba ukuyenza. Sikhulise ngendlela yokuthi kuthiwa hayi kumele uvale ungatshengisi ebantwini ukuthi izinto zakho azihambi kuhle, awumelanga uzichayi, kufanele uyazi uzame ngayo yonke indlela ukuthi uvale. But abantu abaningi bagcina sebe they die from ama-abuses anjalo. Mina mbona if singaqhubekela phambili sibe kwazi ukuthi i-problem nxa ikhona kayidiscasswe, kayingabi lokhu ithanyelelwa ngaphansi kwekhapethi.
Kodwa phela nxa kuyikuthi sokwenzakele kunjalo, selixolisene, selenze baby comeback, i-BCB, selidivided njengemuli, ukuthi which side to take now, selimzonda uStunna. Alisamkhwabithi. Kodwa lina selixolisene seliqhubekela phambili ngothando lwenu.
Okukhona into eqhakathekileyo ukuthi abantu fanele bebekwazi ukuthi nxa umuntu ebuye ezokhala kuwe kafuni ukuthi wena udinga i-outlet. Umuntu nxa yena elesilonda nguye ozikhiphayo endaweni yangikhona le emenza ukuthi abe lesilonda. Yebo lina lizaba lama feelings, lizazonda omunye wami, kodwa mina nxa ngilokhu ngisamthanda, sorry. Ngilitshelile into ayenzayo kodwa ngithanda enjalo.
Ya, kuba nzima. Othi sibuyele kulokhu zethu.
Yenza into ebuhlungu kodwa into ekhona. Yebo. Ukuthi lowo muntu ngimthengele i-Mercedes Benz. Ngimthengele i-Mercedes Benz. Ngimthole endlini elamanye amankazana, umuntu othi half my age. Yebo ngimthole layo. But into ebuhlungu kakhulu ukuthi ngiyamthanda.
But abadala phela yikho lapho babecebisa khona omama abasanda kwenda ukuthi hatshi ayisizo zonke inhlupho okumele uyezitshela unyoko. Ngoba ungamtshela unyoko usezazonda umkhwenyana.
Ngikwazi ukuthi ngiyamthanda uThubayi wami lo. UThubayi kodwa ngiyamthanda. Ndibekwazi ukuthi uThubayi ukhona.
Yeah, all right. Bamba khona lapho Mampofu. Marvelous. I was just talking to Lindy with that. When our mothers brought us up not to tell everything that's going on in your marriage. Because The rest of the family might take
forgive
sides.
Him. Yes.
Yeah, they might not forgive him. Mm-hmm. You forgive him,
uh-huh.
but I might not forgive him.
Mm-hmm.
And our relationship is going to be
very different.
Very different
mm-hmm.
from there onwards. But she insists that Olinda was right.
Mm.
And I'm saying it puts the rest of the family in a difficult situation.
Mm-hmm.
Yes.
Regeti mbonzwa kuna va Isaiah Mahumbe. Vari kuchipinge kanyiyo. Va Mahumbe makadini. Tiri nani mwadi ndafara kumbonzwa izwire kanyi kwakadini kuchipinge.
Nani nesuku ndakarawo kubopinda pachirongwa Studio 7 chirongwa ndochidakara zvingati
motipawo pfungwa dzenyu nezviri mudariro izvi
ungawa ana vana teteka inyaya inoti shupei
taurai
zvii vanondanana vari kure nekure paite kuwirirana kuno pamwe pacho kavanosvika vavavanopedzisa vava kutodambuka therefore vanhu vanodanana vapanzo kugara pamwe
ehoni tazvizwa vamahumbe saka mai aripo here ipapo timbozwawo kufunga kwavo aiwa asi muri kuzvizwa kazviri kubhuyiwa izvi kuti kana mazowanawo wenyu garai pasunde naye
zviri kuriremunzeyanatete
aiwa muve nezuva rakanaka kuchipinge tinofara chaizvo kuti matitataura nemi panapa
zvinofadza chose
aiwa tozotaura nemi nerimwe zuva bye PJ, interesting contribution there from Isaiah Mahumbe in Chipinge, who is saying that no, people who are in a relationship or are married should stay together.
Mm-hmm.
So I then challenged him to say, oh, so do you have your second half right there with you? And he said, no, I'm still school going age. So I guess he's now planning that when he does get married, he's very close to his partner.
Mm-hmm.
So there we are.
Yeah, but there are circumstances like Sesu was saying that force you in such a situation where one of you has to go to another country to work there.
Mm-hmm.
And he has the papers,
mm-hmm.
but you don't have the papers of your other significant other
mm-hmm.
or significant half.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Maybe let me just read through some of the comments we had on VOA Shona Facebook. There's Collins Mutandanyi who says it is just a challenge for everyone in life, marriage in particular. They must learn to solve their problems in their bedroom. It's not a new thing on earth. He's talking about the Stunner issue. Stunner himself is powerful on stage, but provoked the weak one who he's referring to the wife. So he's literally saying people should learn to resolve their problems in private.
Yes,
without really going on social media. I don't know if you have a comment that you'd like to read over there, PJ.
This one.
Maybe while you're still looking, I'm going to take Pilot. Mkoma Pilot, variku South Africa, makadi.
Ndinosimba angotete makadi we.
Aiwa tiri wadi. Muruku inzwa iri mudariro inyaya yekupatsanurika kwemhuri. Uyezve tatiri kumbozeya zvedu nezvatakaona zvichiitika kuZimbabwe. Uko takaona vaidanana. Stana muimbi nemudzimai wake Olinda vachitaura nyaya dzavo pasocial media iye atinoti Facebook ndo zvimwe zvatiri kuzeya nhasi uyezve tichitarirawo kuti mari dzenhare dzatikwidzwei kuZimbabwe zvingakanganise here avo vanogara vasiri vese semhuri
kutaura chokwadi chokutanga regai ndine makadi madzidzisi angu
aiwa tiri wadi
pamwe chete nevateresi chinhu chokutanga chandoda kuti inini nditaure panyaya dzemalong distance relationship idzikaii ina hangu ndo zvandakachuza kutaura chokwadi ndandakaroora I think nenyaya idzo dzemari 40 days amandamo dzamuchitaura kumashuro ndandakaroora I think ndakaroora twice yes
mhm
ndichisiyana one mhuri nenyaya idzo dzokumisilisa mari dzakadzitaurwa exactly idzo dziya dzese
imi muri kupi hanzvadzi
izvezvi ndiri ku South Africa I'm driving from Cape Town to Limpopo
ehe atsanangura henyu
saka ndiri ndako ndichangodarika panzvimbo inonzi Kimberley kufunga vari kusouth vanoiziva kunana northwest northern cape cross
saka zvakafamba sei
inini ndakatomboipinda sekwende iyoyo inini long distance relationship ndinoida ende ndinoifarira zvangu asi inoda usangane nemunhu anoziva zvaanoita inini pachangu hangu I don't see any problem kana vanhu vachiziva zvavanoita handioni problem
asi pane imi mataura kuti pane zvamakasangana nazvo mati pane zvamakasangana nazvo imbotaurewo vamwe nekuti pamwe pane mumwe ari kutarisana nezvamakaona imi akateerera pari zvino zvii zvamakasangana nazvo
inini zvandakasangana nazvo pakutanga dzakava nyaya idzodzi dzemari dzokuti iwe uchishanda saizvozvo handiti woti munhu anenge ari baba anenge ari mai pamba ndimai handiti saka ndo vanenge vachironga zvinhu zvese kuti shamwari mari iyo chiita zvakati nezvakati nezvakati asi akamisplesa mariya handiti zvokuti aitei kana kuti adii handina kuzvibata ndinganyepa handiti asi nyaya dzemari kazhinji dzinorwadza wese sesine basa redu rechitruck driver and takangogara tangotukwa zvikanzi ha vaya vaya kana vaenda vaenda hadino pa saka zvinorwadza sometimes but ini hangu ndakatozvituza and handina machinji anongaita and I wish kuti ndichangowana futi zvemukadzi ano accepta basa rangu sezvarei
asi
and hapana pokuti
mukoma pilot kavazhinji vanotiwo basa ramunoitei rinoti netsei nekuti munopinda munzvimbo dzakasiyana-siyana
muchitakura madzimai
muchitakura madzimai zvimiedzo inoti wandei nenyaya yebasa ramunoita asi pane zvamambotaura ndisati ndapindira zvamataura kuti pane zvimwe zvinogona kuitwa kuti relationship yakadai igone kugadzikana zvakanaka mataura zvekuti communication enderai mberi henyu
communication yakakosha pazvikuru sei parelationship pazvokuti mumwe wako paari waanofila comfortable chero asati arara ukataura naye anonzwawo kuti ano mumwe wangu zveshuwa ariko obazisisa but sometimes ukanyararawo hatingoti mukacommunicatawo kana seke zvino zvinhu zvaoma kuzimbabwe kudai mukacommunicatawo kana kaviriwo pavhiki handioni sokuti chinhu chakashata bcause mese munenge muchiunderstanda masituation ndochienda panyaya yemataura yemiedzo yemubasa redu ichocho ndinotenderana nemwe weevha kwaari anoita basa randinoita ndinotenderana nemwe chete but zvaakuchingoda kungoti iwewo pachako uzive chinangwa chako bcause hapana mukadzi anokuda asingati mari neva handi ndanzwa vamwe tete vachitaura vachiti ina nditengeri murume mesizeni atenge mesitizeni
aiwa ichokwadi
izvo zvunhu chaizvo chaizvo zvandinotoona zvinoitika hapana munhu anokuda but oright iwo kana ukaspenda mari kune vamwe vanhu uchagona here kumaneja relationship yako
aiwa zvishuwa iro idama mukoma mukoma pilot
iro idama sorry ndisati ndapedza regai ndipapedzise pokuti saka oright ukazoitawo mukadzi iwo anomisplesa cheshi iyayo yamee muchiti ndo inochengeta vana venyu kuti unzi moza kuti kuti sebasa redu iyi kuti ungonzi kwai uri truck driver usina kana imba chete kana pokutiwo vanhu vachisvikawo ndizveshuwa baba vanoshanda vanogara vasipo zvinongorwadza saka zvinodawo munhu anenge achiziva zvaanoita kunatsoona kuti zveshuwa kuti aa apa pa ndiri kuti baba vari
aiwa tinotenda mukoma pilot vane nzeve vanzwa muve nezuva rakanaka
ndinotenda ndafara zvikuru sekupinda chirongwa chee ndingatoti ifirst time yangu but ndiri muteereri mukuru westudio 7
aiwa nesuwo tafara kuti makwanisa nekuti nhare yenyu iri kunyatsoita kunge muri muno muwashington
aiwa muzanzi always the best takatotiza kumba tadoona kuti hazvisikwizi asi kumba tinoenda hatiramwi
allright tinokutendai
ndofarisawo hama dzangu dziri kugweru dzese because I'm original from Gweru
farisai henyu igoredzva iri pakanaka
saka mudzimai ari kugweru here
ndandiriko kumba ndongofarisa vana vangu mudzimai handina ndine vana vangu
mune vana vangani
vana vangu vese
ehe
vana vangu vese i7
Saka panyei mari munotumira sei mari dzacho pakadai oso kuti mudzimai makarambana nevadzimai maviri.
Munoshambisa sei? I don't have a problem to support vana vangu vari pa vakagara zvakanaka than kuspenderwa mari yangu nenzira dziri.
Asi mari munoendesa sei kuti vana vachengetwe?
I don't have a problem. Une complain pa vana vangu vese unga raise pa live on Studio 7 World and ina problem now.
Ai wapakanaka mukoma pilot muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
PJ, very interesting, contribution there from Pilot, who's based in South Africa, is a truck driver. Mm-hmm. And he's saying that he doesn't have any issue with the long-distance relationship, but he's broken up with two wives already. And at the moment, he's still looking for another long-distance relationship. Mm-hmm. And he says he's very, confident that he's doing the best that he can for his kids. Mm-hmm. But his major problem was that money was being mismanaged when he was still married. Mm-hmm. So, interesting contribution. And we have another Mukoma, Overseer Muchemesi, variku South Africa. Makadiva, Overseer.
Ripo, makadiva, sister, pachirongwa.
Ai, watiri wadi, Happy New Year.
Happy New Year.
Tese.
Tipeo mafungiro enyu ne iri mudariro iyi. Ndimuri ku South Africa muri iri kupi?
Oh, muri iri ku Zimbabwe.
Saka imunogona kunyatso titsanangura kuti zvinofamba sei. Tiri kunyanyo tarira ipapa pakuti muri dzinenge dzichigara kwakasiyana. Muri kuzvigona sei?
Zvisi kugoneka shuviro ndeyekutoti ndiri kuenda zvangu kumusha neniwo pa Monday ndipapa. Asi shuviro yangu ndeyekuti ndigare ndine mudzimai wangu kunoko. Tichionesana zvese zvinenge zvichinetsa nekuti nzvimbo yatiri kure fuklas munhu wekuti ugare uri wega kunzvimbo yakaita seinei zvinoda kuti mudzimai anga ari padhuze.
Saka zvii zvimwe zvimhingamupinyi zvamuri kutarisana nazvo panyaya iyoyi yekuti mudzimai ange ari pedo uyezve mukuedza kugadzirisa mhuri yenyu, mune mhuri yakakura sei?
Pari zvino ndine vana 4. Zvimhingamupinyi zvazvo ndingatsa aiwa hapana, asi kungobatsirana namadzimai nemudzimai wangu kana ndichinge ndabva kubasa achindibatsirawo sezvo kana seizvozvi ndichangopedza kushayisa ndava kutanga kubika, saka ini haingotanga achindibatsirawo chete chete.
Saka kopa nyaya iyi yatanzwa kuZimbabwe kuti mabhanduru emafoni achange achikwidza, zvinozokukanganisa here? Ndimunofona kana kuti ndimai vanofonera imi?
Aiwa, nguva zhinji ndinotofona sezuva nezuva ndinovafonera. Plus mari inogara ndichitumira zvangu vachitenga madhata tichitaura.
Aiwa, tinotenda. Tiri kunyatsonzwa kuti zvenyu zvinenge zvakarongeka.
Aiwa, zvinenge zviri nani.
Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai pachirongwa.
Zvakanaka.
Ndatenda.
PJ.
Vekhuluma avafowethu lava vavili, omunye othenana na yena uyakhwavita ama-long distance relationships ona lawo. Okukhulu kuphela yikuthembeka. Yena-ke useke waba utshade kabili njalo ulabantwana abayisikhombisa, alokhe bathumela imali kwamanje okwakhathesi kathathanga. Isithena na hatshi okukhulu kuphela yikuthembeka phakathi wababili ngoba nxa ukuyukuthi uyasebenza gadalala kangako, yena-ke uthi ungu-truck driver, usebenza gadalala kangako, uthumela imali ekhaya, uyabe ukhangelele ukuthi umyeni wakho laye asebenzise leyo mali ngendlela engcono ezathuthukisa imuli yakho. Ethi yena usebenza gadalala kangako, kodwa-ke ukuthi awuthi ususiya ekhaya ungela landlu. Yikho-ke ukuze uthenge indlu kumbe wakhe indlu, uthenge istanda, wakhele imuli yakho, kumele ube lo mama laye othembekileyo, laye ongadlalisi imali, omachua, ongasoze wamkhokelela kukho konke ngoba wena uyabe umthumele emalini, umthembile ukuthi uzabe thuthukisa imuli yakho. Lo wesibili laye ukhulume njalo wathi ukuthembeka yikho okuqakathekileyo phakathi kwababili. Yikho-ke abantu kabahlale bebonke ndawo yinye.
Yes, PJ, very different views from two different contributors. Miss Sesumbayo, are you still on the line? Hello, Miss Mubaya? P PJ. I'm not sure who we have on the line still, but I don't know if...
Hey, Mampofu, look who kona.
Mampofu.
Hey, kona, nlalele, ma.
Maybe I can come in to Miss Mpofu and just say you heard from two of our contributors, pilot in South Africa and Mkoma overseer, also in South Africa. Very different views. Mm. What's your take?
Actually, they are all right. You know, the good thing with this life, there is never any wrong or right answer.
Mm-hmm.
Everything is okay. Everything is right. But it depends on how you feel about it at that time,
mm-hmm.
because views change. Like the other one, the truck driver who says he prefers a long-distance relationship.
Mm-hmm.
Yeah, maybe he doesn't want attachment.
Mm-hmm.
He wants that freedom.
Mm-hmm.
So hence, that's why he's okay. He's divorced twice, and he's looking for another distance relationship.
Mm-hmm.
It's okay for him. He's got his own reasons. And then the other one, I like it.
Mm-hmm.
He's planning with the wife. He respects his wife. He trusts his wife. That's what I can get. Even mm-hmm. when he's talking, he trusts
yes.
his wife that mm-hmm. whenever he sends money, it's going to work for them,
mm-hmm.
For the family. And what I liked about it, he never mm-hmm. included third parties, because from the previous speakers, you could hear that all these allegations that then come into a relationship,
mm-hmm.
they don't come from between the two.
Yes.
If they come from the third parties, that's when the relatives start saying, no, that lady is spending money recklessly
mm-hmm.
because they want to budget. The moment when you start including other people, then the relationship is doomed.
Mm-hmm.
If people can contain and really understand that it is their relationship, when you go out there to talk, I'm talking not for to invite you to come and be the main players in the relationship. I'm just letting out my frustrations, but mm-hmm. don't be the decision makers.
Mm. Thank you. Very comprehensive summary right there, Cecily Ndiwe. We really thank you. I understand PJ Sisuse Sumbaya, Viku Canada Vazuka Panari Naria Vyanga Mbuduna. Hello, Sisuse Su. Hello. Ah, Nari Zachuna Nasi, that old Funga Amenu Pamunyama Banduri, but Oku Canada. Tambudzwa kune vamwe vafona tataura ne namukoma vanodriver ivo matruck vari ku South Africa ne vamwe baba vari ku South Africa zve vachipa ivo maviews avakasiyana vamwe vanga vari kuti aiwa ivo zve long distance zvinovafambira vamwe vachiti aiwa inini ndinoronga nemudzimai kunyangwe tisiri tese asi ndinovatumira mari kuti vatenge mabhanduru saka chii chingadiwe kuti yatingati relationship yakadai inyatsofamba kusvika mazobatana kana kuti kusvika mwauya kune mumwe kana kusvika zvinhu zvagadzirika na PJ munyika nekuti kuti vanhu vange vari kwavari ikoko pane zvechekuita nenyaya yematongerwo enyika
pane zviri kuitika angave matongerwo enyika kana kuti zveupfumi upfumi hwenyika hunenge husiri kunyatsofamba zvakanaka
saka zvii zvimwe zvinganyanyoitwa kuti vanhu vangoyanana kusvika mwari abvumidzewo kuti vange vari pamwe chete
aiwa iyo responsibility iri kumunhu nomunhu woga woga kana uine relationship yako ini ndine vanhu vandino admire you know Auntie Marvelous I went to England a long time ago ndichiri mwana mudiki vatasangana navo ikoko vakomana vekunigeria vachiri ndakasiya musikana wangu kumusha wandaidanana naye ndikazouya kunoko and zvechokwadi they were separated for like maybe 10 years or so but they will still get married kune vanhu vavo ivako so I think irresponsibility yemunhu woga woga kuti unoziva what do you want for yourself and for your relationship if kana uine commitment ne relationship yako regardless of what circumstance you wait for mumwe wako. Of course, communication is very important. Kana munhu akatiziva for 15 years, then achaziva kuti chii chiri kuitika. So obviously, these guys andiri kutaura, they continue to communicate, vachizivisana each other kuti Sava papi ni mapepa, asaitari, and what stages, and ni kusapota ana financially, and emotionally as well. Like, you are a truck driver, so wata ora kuti, ukafonera mungu wako, ukataura nae, asata arara maniru. Singa anufila shi, anufila okay. But at the same time, it's kind of tricky. Bozi, wakana we mazwanu, wakazi mazwanu, panema harika, wanutezira jese jese. Anu kono, stay put nyarara ipapapa, zim zombo, chona ne mkazi wangu.
Ndoza nanyida kutobvunza kuti pavarume vekuNigeria vama amuchataura kana vekuZimbabwe chaivo vanoti vakauya kunoku kunana America kana kuCanada asina mapepa auya nevisitors visa kuti awane mapepa akarongeka anokwanisa kana kutorora chizvarwa chemuno kuti awane mapepa iwayo. Uko asiya mudzimai ariko kumusha nevana. Wochitororana neuyu vochata wonewa mapepa. Pamwe vozorambana papaya. Pamwe vamwe vacho havatorambani naye. Vanotozoita kana vana. Uyu ari kumusha uyo watopinda dambudziko kana kuti anotozongounzwawo. Asi rato vabarika. Ninyaye mapepa.
Zvakataura akazviya kuti irresponsibility yemumwe nomumwe oga handizi. It's very interesting kuti even kana kumusha nokufamba kwataita oga handizi. Nauti yedu nayo futi yatoita sei yatoita distorted. Even kumusha we know some women vari kuno handizi. That is the head of men to Zimbabwe. Married men for your own information. Vari kumusha. Mukadzi ari kumusha achitobvumirana nazvo kuti tsaga aitwa nechekudya baba mwana. Saka isu vanotizikuru kuti tinge tichishandiswa nokuti zvibuda nhau yekunzi ndemurume. Zvichishandiswa nevarume vakangwara vatotaurana nevakadzi vavo kumba. Uchiona iyi, taona chimunhu isusu kukarata chinongona kuti supplier chi.
Chinotozogona kana kutirongera mapepa evana ende.
Ndinotoziva imwe situation. Ndinoziva imwe situation yekuti mukadzi anozongotekisa kuti konai mai nini matikanganwa here sikushizi yevana kuno.
Paipapo sesa. Apo paipapo sesa.
Muri kuona manje. So it boils down to pandataura kuti commitment yerelationship. Commitment yerelationship inoita kudaro uyu mukadzi audzwa kunzi shamai kuti iwo uye kuno kuCanada ndotomborora mumwe munhu
ndotomborora murungu kana
saka mukadzi ari kudobwira sei kuuya kuCanada anotevedzera zvekutaurwa nemurume wake but mufunge inini ipapo like I said ndinotopa admire nokuda kwokuti vane commitment these two people. We will accept the fact that kuti isusu zvedu zvifambe tichatomboitora detour takadai.
Saka pamuri kuti kutaurirana ndo kunonyanyodiwa panyaya
inonyanyodiwa panyaya yevanhu vaviri tisanai vai on the same page.
Aiwa pakanaka mombobata makadaro sesu PJ. Very interesting contribution there coming from sesu Mbaya, who is just highlighting that, you know, some of these you know relationships that are now happening even in Zimbabwe itself.
Yes.
You have a married man with his wife when the husband, you know, allegedly will have a relationship with a woman who's overseas with the wife knowing, you know, that's what's happening. But because of the perhaps, you know, challenging economic situation, she agrees to it to say, you know what, this is our only ticket out. So very interesting contribution there, PJ. I don't know, maybe if you want to take Cecily Ndi, we've kept her on for a long time.
Uyayizwa mampofu indaba isekudwini ukuthi kulabanye abesilisa kumbe abesifazane. Ngoba kulolunye udaba engiluzule ole Indiana olokuthi wafika wachata lapha lo nsundu walapha emelini. Kodwa ke echiye umngaki.
PJ, before you go, we have my gungu or we cannot keep on hold. Sisilindi, we please hold on. Timbotora my gungu. Tanga tiri kuvatsvaga nemaziso matsvuku tichivashaya. My gungu makadiko. Happy New Year, Tafatafara, my gungu.
Thank you.
Saka irimo mudairiro maigungo ndeyekuti nyaya yevanhu vanenge vachigara vakapatsanurika kuti mudzimai ari kune imwe nyika murume ari kune imwe nyika zvogadziriswa sei nekuti tiri kuona takaona last week pakabuda ipo nyaya dzemuimbi mukomana westana nemudzimai wake anogara kuBritain Olinda vachitaura nyaya dzavo pasocial media apa asi zvakaita kuti vazhinji vade kunyatsozoti imomo kuwanana uyu mumwari uku mwari uku baba Johni kwavo amai Johni kwavo zviri kufamba sei munyika pari zvino mombotipawo maonero enyu imi
aiwatiotenda nyaya yemalong distance relationships ka inyaya inonetsa zvokuti dai kuri kuti zvinhu zvinenge zvakanyatsogadzikana vanhu vaine maresources akakwana semhuri tinongokurudzirwa kugara pamwe chete saka ndinoona kuti dambudziko nderekuti vanhu vari kutsvaga kurarama bati mukutsvaga kurarama kuyaka pane chinotosafa nekuti kugara nekugara hazvifaniri kunge zvakadaro handiti patinoti murume nemukadzi varoorana aigoroti izvo umwe achasiya baba vake achinonamatirana murume achasiya baba namai achinonamatirana nemukadzi wake saka kunamatirana kuya manje patinenge tiexpecta kuti vanhu varoorana ngavachive pamwe chete kuri kukanganiswa nokuda kwemahardships yekuti vanhu vari kutsvaga kurarama vari kutsvaga mari saka muchaona kuti nyaya ikai haikanganise baba namai vakagarisana vachete inokanganisa zvese nevana inokanganisa even nedzimwe hama dzakakomberedza nemhaka yei ndichidaro izvozvi zvitombotora tomboti isusu mai vakaenda kuuk vari kushanda kumba kwakatara baba vane vana handiti kamwana kaya kamusikana kane 13 yezi ka
tinenge nhare inenge yadambuka pj asi tanga taakunyatsonzwapo kubva kuna maigunguwo asi tombodzokera zvedu pj to just discuss what she had said she was literally just weighing in saying no like all the other people some of our guests were saying people need to be together if they can because you know although there are challenges like the economic situation maybe political but if possible people need to be together
to
as a family
be together Yeah.
So we'll go back to Lindiwe.
Lindiwe. Yeah. Uyizwile idaba udaba lo loku olokuchata ukuze abantu bathole amaphepha. Khona beza buyelela kumngabo. Boni ibona njani?
Hey. Hey indaba ye stationery yahlupa. Bayibiza njalo uthathing stationery.
Isidingi stationery.
Already. Abanye vangathi ku-right abanye vangathi ku-wrong kodwa mina ngokubona kwami akulanto e-right ngoba noma livumelene lobabili ukuthi hhayi mina ngenza lokhu ngoba ndingi stationary lwani umuntu limtshelile yini kukhona ukhona umacatshelano othize oba khona and vele i-relationship nxa isekulo macatshelana okhona i-trust iyafela iyaphela ngoba kusasa yebo singabe sivumelane ukuthi lana simdlala umacatshelana kusasa sengingeda nizabe kuthi kanti u-p j nxa kade sike sadlala umacatshelana nomavelazi mina ukuthi kadlala umacatshelana lami already sokusiba lezinye izinto ezingeseze zihambe kuhle so eish kunzima kodwa kwesinye isikhathi izinto kufanele zenzakahle and yibo ubuhlungu bekuba khula ku-21st century ama-challenges esilawo ayihlukene lalana abomama bethu ababehlangana labo and khona lokuthi sesilama-social media izinto izinto sezichayekile phandle lapha wonke umuntu sele access ye-information too much information layo kayikho right
hayi Aya, sesi wacha i-dirty linen yethu yonke khona apha ezinkundleni zebile nje.
Ah, sichaye sibili siwathe sichaye le abantu babona ukuthi hey lapha nabe kulodaka lapha nabe kulani. Kodwa ecineni engakutsho mina ngokuthi i-relationship ifuna i-commitment yabantu ababili.
Mhm.
I-relationship ifuna i-communication.
Mm-hmm.
And irresponsibility le accountability izinto ezimbili ezihambisanayo ngoba yonke into oyenzayo kufanele ube accountable njalo ube responsible for it ukuthi nxa sokubheda njengalapho ukuthi sokubheda ukuthi yebo wena nguthengele lokho kaungabi blame wena lawo ukuthi yebo bengi-stupid nguthengele Stanley Benz ubungathengelelani indoda i-Benz woba accountable for it tethi responsibility yangikhona nxa utsotsi utsotsile uba sekhaveni la
ajikiwa hataure
ajikiwa hataure manyipai
siyabonga bamba khona lapho Mampofu.
We have Tendai from South Africa. Hello, Tendai. Hello, Tendai. Nare zinengeza dona hapa. Tendai, muripo yeripa nare. Nare zedu PJ zinengeza dona. Let me take this time to just acknowledge some of the people that were actually contributing on our VOA show on Facebook. I may not be able to read what everybody said, but I'll just call out the names. There's Shingirai Courage, Machivenyika Dewa, and there's also Takmak Jean Makucha, and there's Baru Chidaga. Mara Admire, they were asking us to call them, but the phones today were not very good to Zimbabwe. Mm-hmm. Eric Nyahuma, Venga Izemba, Sisi Judith Doma, ndambotaura navo, asipandazoedza kuti titaure navo zvinhare dzanga dzisaite. Sisi Judith Doma, vatumira zvimwe message vakati ndifonerei asi hatina kuzokwanisa kukubatai. Padmore Zimu Giant Gawanga, Faro Kafai Gore, na Manik Nyoni. Mese, thank you so much for your contributions on the VOA show na Facebook page. Musanete, PJ. Mm.
Asikubela asazikumbe unkosazana sesumbaye.
Ehe, just your last word, Sesi, if you're still on the line, we have a few seconds just to round up before we close the program.
Yes, I mean ndinongoti mazimai tinofanira kuchengetwa nevarume, hatifanira kuchengeta varume. Like zvataurwa naSisi Lindiwe kuti kana uchinge wadyiwa ka take responsibility ubvuma kuti apa ndakaita sei.
Aiwa, tinotenda Sisise Sumbaya. PJ, very interesting contributions there. Like what Sisilindwe said, anodyiwa ataure. Dai tanga tine chimbo cha systems tatombochitsenura izvezvi. We want to take this opportunity to thank our valued guest. We had Sisi Lindiwe in the United Kingdom, and we had Sesumbaya in Canada. And we also had Mai Gungu, who briefly called in from Zimbabwe. But unfortunately, the lines to Zimbabwe are not very good today. But we thank you, PJ.
Labo Mkoma, labo aba phone bese South Africa, o Isaiah Nyawoma, lalwana munye chipinge usukodliwe. Siyalibonga lonke eliyenelise ukungena kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama, lapho kade sikhangela khona inhlupho izangikhathaze ezibhekana lalabo abahlezi abayindileyo abachadileyo kumbe abathandanayo kodwa besemazweni ehlukeneyo. Kule nhlupho ezihlukeneyo ezidibana lazo. Kukanti ke kuliviki edluleyo besikhangele umendo kaOlinda kustana lapho akade khala khona sithi yena nangamthengela imota, ngamthengela iMercedes Benz. But usengichaphazi.
Aiwa, chokwadi PJ.
Siyabonga kakhulu. Libe lethuba elihle, asibe lethuba elifanayo njalo ngevikele izayo sikhathi sinyo. Praxitus Jeremiah.
Thank you so much for having joined us. Please don't forget to join us next week. I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying, please, ladies, join us every Thursday here on the Women's Roundtable. This is your program, and don't forget to like us on Facebook, VOA Shona and VOA Ndebele, so we can live stream together. Bye-bye. Good night.